Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechitatu chikumi 20, 2018. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reTransform Zimbabwe rinoti rinoshushikana zvikuru nekunyoresa kwakaita nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti dzikwikwidze matunhu adzinoziva kuti akapiwa bato iri pamwe nemamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance.
Half ema constitutions edu ane ma double candidates. Saka zvinhu zvatiri kuti dai zvaikwanisika tikataurana window period yekuti lacho vakazonyoresa vasingafanirwi vakase kubvise mazita avo zvichatendera pasi pemurao. Saka tiri kuedza kuti tizame zvachose kuti taurane nevamwe vedu.
Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira re-election resource center riri kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itevedzere mutemo panyaya yekufambisa sarudzo dzegore rino kuti dzikwanise kutambirwa nevari kupikisa. Tichakupaiwo zvakabuda kumitambo yeWorld Cup yakatambwa kuRussia nezuro uye iri kutarisirwa kutambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reTransform Zimbabwe rinoti rinoshushikana zvikuru nekunyoresa kwakaita nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti dzikwikwidze matunhu adzinoziva kuti akapiwa bato iri pamwe nemamwe mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vanoti nhengo dzeMDCT yavaChamisa dzakasvitsa mapepa kunomination court kuti dzikwikwidze matunhu anosanganisira Bikita East, uko iwo vangarivhume vari kukwikwidza kuHarare South, kuWedza North nekumazowe North, asi dzichiziva kuti akapiwa bato ravo. Asi vanoti vanofunga kuti nhengo dzeMDCT idzi dzicharemekedza chibvumirano chavo dzobvisa mapepa adzokudare munguva inobvumidzwa nemutemo. Mukana wekuti vanoda kubvisa mapepa avo kudare nomination court vange vachiita izvi uri kupera mangwana musi wa21 Chivabvu. Ngatidzwei hurukuro yataita navangarivhume pamusoro penyaya iyi.
Ndinofunga vari kunyunyuta vari kunyunyuta pakuti pane zvinhu zvinodofanira kunzi zvigadziriswe zvikuru sei atingati isusu madouble candidates ariko kunzvimbo dzakati kuti zvikuru sei dziri kumhanywa nevamaalliance partners. Saka ndingati izvozvo ndo zvinhu zviri kuchema-chema maalliance partners akati kuti.
Imiwo seTransform Zimbabwe, muri kugutsikana here nematunhu amakapiwa kuti mukwikwidze?
Isu sebato reTransform Zimbabwe, pakunyururana nechibvumirano chitanga tinacho muAlliance, tanga tine maconstituency 19. Saka mushure mekunge takurukurirana, mashanu akabva atorwa neMDCT zvakare, kwabva tasara ne 14. Then pa 14 iwayo, kana gumine mana, takafaile nomination. Asi pau 14 wavo 7 ndo ane ma double candidates. Saka pa 14 etinao 7 ane ma double candidates. In other words, half yao ane ma double candidates. Anosanganisire randiri kumhanyawo ini Bikita East, anosanganisire Harare South, anosanganisire Mashingo South, anosanganisire Mazowe North, anosanganisire Wedza North nemamwe akatoti kuti. Saka zvinoreva kuti half yema constituents edu ane ma double candidates. Saka zvinhu zvatiri kuti dai zvaikwanisika tikataurana window period yekuti lacho vakazonyoresa vasingafanirwi vakase kubvise mazita avo zvichatendera pasi pemurao. Saka tiri kuedza kuti tizame zvachose kuti taurane nevamwe vedu vagone kubvise vakanominatwa semacandidates pamusoro pemacandidates eTransform Zimbabwe sezvakaitika.
Saka munoona here veMDCT inotungamirwa navaChamisa vachibvuma kuti nhengo dzavo dzibude mumakwikwi, tichiona kuti vaivasainira vanhu ava magwaro avo ekuti vange vachizosvitsa kunomination court asi vachiziva kuti matunhu aya ndeemamwe mapato.
Bhora riri mucourt yavo, the ball is in their court. isu tanga tiri muchinhu ichi nemoyo yedu yese nekutendeka kwedu kwese neshungu dzedu dzese nesimba redu kuti vana veZimbabwe vawane yetingati a fighting chance against ZANU-PF and the military junta. Saka isusu takafambise basa maringe nezvataifanirwa kuita. Saka bora rimaoko avo kuti naivo vareciprocate kana kuti vadzorere kushanda kwedu kwakanaka ne good faith. Saka ivo kana vakasada kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tinonga tisingachanzwisisi nekuziva kuti zvinonga zvichide kudzi zvibatsire chiizvozvo.
Saka munoona remangwana rakamira sei remubatanidzwa weMDC Alliance?
Kwatiri MDC Alliance takaiwirirana tikaivaka kuti iunze victory kuvana veZimbabwe. Saka ipapo ndopa takamira. Ini ndinotenda kuti kunyangwe pane zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinonetsa zvinogadziriswa. Saka ndinotenda nekutarisira kuti tichawirirana, tawirirana, zvinhu zvedu zvofambe zvakanaka, musha wedu wondohwinesa rudzo.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reElection Resource Center kana kuti ERC riri kukurudzira sangano reZEC kuti ritevedzere mutemo panyaya yekufambisa sarudzo dzegore rino kuti dzitambirwe nevari kupikisa. Sangano iri rinotiwo ZEC haifaniri kuita zano ndoga zvinokonzera mutauro wakanyanya munyika. ERC inoti ZEC pari zvino iri kukundikana kutevedzera mutemo wesarudzo kana zvisungo zvayo zvayakatara kuti ichatevedzera mukuita sarudzo dzakachena. Semuenzaniso, ERC inoti ZEC ingadai yakaburitsa gwaro revavhoti vari kukwikwidza vasati vapinda musarudzo uye kupa vanhu mukana wekuti variongorore kana paine zvinoda kugadziriswa. Mapato anopikisa ari kuchema-chemawo nezviri kuitwa neZEC achiti iri kukundikana kubata sarudzo sezvinotarisirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro webhodhi reERC vaTrust Maanda.
Tinokurudzira kuti ngavambotiratidza iro professional voters roll yacho iyoyo yekutanga zvichienderana nechi nemutongo wakapiwa nedare repamusoro. Nekuti professional voters roll iyoyo inotiratidza kuti matsimba vakafamba ndeapi kusvika vasvika pane rekupedzisira racho, kuita kuti tikwanise kunge tichitarisawo mabatirwo akaita basa racho isusu tichiongorora magwaro maviriwo reprovisional racho neiro rekupedzisira racho.
Izvi zvinobatsirei panguva ino vabanda?
Izvi zvinobatsira nekuti voters roll rinofanira kunge richiongororwa, kuoditwa nekutariswa kuti vanhu varimo mugwaro iroro ndiyo here vanhu vakarejista kana kuti vanhu ava vari kugara kupi, uye kuti vanhu hapana here kakubiridzireke kuisa mazita akawanda nezvimwe zvakadaro, kana kuti pane vamwe here vabviswa vachifanira kunge varimo vanoshaisa ravo kumberi uko, kana kuti vamwe varimo vasingafanira kunge varimo. Saka zvinobatsira kuti gwaro iri richeneswe vanhu vasatisvika pakuvhota, nekuti vane chekuita nekuti maelections aya ari kuitwa nemazvere kana kuti kwete. Saka zvine basa chaizvo kuti voters roll ndiyo akanyatsosimba panyaya dzekuvhota idzi.
Muri kuti hamusi kufara nenyaya yekuti ZEC iri kutiwo yakatoburitsa gwaro rekupedzisira kana kuti yatingati final voters roll, sei muri kudaro?
Isusu tiri kudaro nekuti toda kuodhita kuona kuti rekutanga rakagadzirwa here nerekupedzisira racho rakagadzirwa here. Chii chakazobviswa pane rekupedzisira rekutanga kana chii chakazowedzerwa pane rekupedzisira kuti tione kuti chikonzero racho ndezvipi zvaishandiswa, nekuti gwaro iroro rinofanira kuongororwa. Saka isusu ndechekuti ZEC ine kana kuti atingati maduties kana kuti kusungirwa kwainako kwekuti iite zvinhu zvayo zvejekerere zviri pachena, iri open kana kuita transparent, zvokuti zvinhu zvacho zvese tinogona kuronda matsemba ayo kusvika yasvika kubasa rayo kupedzisira. Zvekuti inosungirwa kudaro maero neconstitution. Uyezve gwaro revavhoti rinofanira kunge riri verifiable kana kuti kuongororeka nevanoda kuriongorora voona zvisimo nezvirimo. Saka iodi 12 yatiri kuda kunge tichishandisa.
Asi nezuro sachigaro weZEC akaudza vanhu kuti vanhu havafaniri kunyanyopedzera havo museve panyaya yegwaro revavhoti, vachitiwo sarudzo dzichaitwa gwaro iri rakachena kana risina, vanenge vasina kugutsikana vanokwanisa kuenda havo kumatare.
Aiwa, kuenda kumatare hausungirwi kuenda kumatare kana uchiona nyaya pairi kuenda iko zvino. Kazhinji vacho kumatare unofanira kuenda kumatare uchiratidza kuti chawau kuenda kumatare ichi chinhu chawaigona kusange wakakwanisa kuchiavoida. Nekuya kudari kwacho nguwa hiyo isati ya shika semweza miso kana ukaona uti vote katuru wa inaunaka ajiko zeru yende kusaruzo se uchina uzono challenger my elections kumberu uku mshiru mungu waruza mchini chewango uchona usati waenda kusaruzo pacho taka jaka naka uti danorime na rimere sekri unguro uke kushikira pa my elections pacho pale shiko yendo seti kwa pa election pacho jino challenge wa kumberi but before that kwa ninyo ayeti faronga tizika ziriso angwende kusaruzo zono jwa uti jaka nanga kuruboshwe iyo chita kwenda kuruchi uzoti maenda kuruboshwe uzoti ah
Sachigaro we Election Resource Center wa Trust Maanda vari parunare kwa mtare na Blessing Zulu wa Studio 7. Vamwe vari kugara kune dzimwe nyika vakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzegore rino vanoti vachashandura zvinhu munyika uye vanoti ikodzero yavo sezvizvarwa zveZimbabwe kukwikwidza musarudzo idzi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvakanyoresa neZimbabwe Electoral Commission kuti zvibvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakabudirira asi zvimwe zvakaita sava Max Weshumba vaida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira Zimbabwe First vakakundikana vachinzi mapepa evanhu vainge vavapa uchapupu ainge asina kumira zvakanaka. Komutemo unoti kudii nenyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kunze kwenyika izvo zvinoda kuzopinda musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti mutemo haurambidze zvizvarwa zvemunyika kukwikwidza zvisinei nekuti zvakambokwikwidza kune imwe nyika chero vaine zvinodikanwa neZEC. VaMakoni vanoti zviri kune imwe nyika yacho isina kuzvarirwa munhu wacho kuti vanomubvumira kukwikwidza munyika iyi here kana kuti kwete. VaMakoni vapa muenzaniso wezvizvarwa zvekuSouth Sudan zvavati zvinovhota kana kuvhoterwa munyika mazvo nekuAmerica. Mumwe wevari kukwikwidza ndiva Solomon Tembo avo vari kugara kuAmerica vachakwikwidza vakazvimiririra munzvimbo yekadoma kwavakazvarirwa nekukurira. VaTembo vakambokwikwidza musarudzo dzameya mudhorobha reAllentown kuPennsylvania muAmerica gore rapera. Vanoti vane kodzero yekukwikwidza musarudzo sechizvarwa cheZimbabwe vachitiwo kukwikwidza kwavo hakusi kutarisira pasi vari munyika.
I've been asked that before kuti kune vanhu vari kubva kudiaspora vada kukwikwidza saka vari kufunga kuti munhu hamuna vanhu. Vanhu vive kudiaspora ndeve muno isakatokura muno maybe ndotove mukuru kune vamwe vacho vari kukwikwidza munomu. Ndakakurira munomu seni kuzvipa example yangu ndisingazive vamwe but ini ndakakumbira muno ndiri chizvarwa chekwadoma ndakazvarwa parimuka apa. Ndikadzidza pamupa mombe, ndikadzidza kumupaose, ndikaenda kumusanyati, ndikadzoka back, ndikashanda paPTC, ndikazoenda kugweru, ndopa ndakazoenda kuAmerica.
VaTembo vanoti danho ravakatora rekukwikwidza kuda kuita chirwirangwe nevamwe kugadzirisa nyika nekudaro vanofanirwa kugamuchirwa. Vanoti nekuda kwemakore akawanda avatora vari kuAmerica vachaunza vemabhizinisi vekunyika iyi kuti vayamure nekuvandudza upfumi hwenyika.
Tauyawo tiona kuti toda kuita sei kugadzirisa nyika yedu, toda kugadzirisa mataunship edu, tiri kuona kuti zvinhu zviri kuramba. Ino zvinhu zviri kudzikira pasi, vanhu vari kushupika, vanhu vane nzara, havasi kudya, havana mvura, havana magetsi. Zvinhu zvinofanira kugadziriswa izvozvo.
Imwe nhengo yeNational People's Party kana kuti NPP vaLeslie Mangwa vari kugara nekushanda kuSouth Africa. VaMhangwa vanoti vachapakurira ruzivo rwavakawana kwemakore gumi vachishanda kuSouth Africa munyaya dzezvekuwaniswa vanhu mvura muchinoi.
I take it as an advantage rather than a disadvantage. Ndaishanda zvematongero enyika zvemaruwa nezvekupa vanhu mvura, magetsi nezvakadaro daro. Saka this experience inotipatsiridza kuti semwana wemuchinoi tikwanise kumiririra vanhu ndichinzwisisa maitikiro ezvinhu.
VaMhangwa vanoti dzidzo yavakawana neunyanzvi hwavakawana kuSouth Africa zvichavasiyanisa nevamwe vavari kukwikwidzana navo.
Dzidzo yangu neexposure yangu kuSouth Africa chinhu chinondibatsira kuti ndikwanise kuita zvisingakwaniswi nevamwe vangu.
Kunyange hazvo pasina mutemo unorambidza zvizvarwa zviri kugara kune dzimwe nyika kukwikwidza. Zvizvarwa zviri kunze hazvikwanise kuvhota zviri kwazviri sezvo hurumende ichiti haina mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiburiwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Dzimwe nyanzve mune zvekudyidzana kwenyika dzinoti chiitiko chekutambirwa kwemagwaro evamiriri vedzimwe nyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro hausi mucherechedzo wemamiriro akaita zvinhu munyika. VaMnangagwa vakatambira vamiriri vatsva vekune dzimwe nyika vashanu vanosanganisira vaMint Swe veRepublic of Myanmar, iyo yakatumira mumiriri kekutanga kubva Zimbabwe ichiwana kuzvitonga kuzere. Dzimwe nyika dzakatumira vamiriri vatsva ndedzinoti New Zealand, Vietnam, Tunisia neMauritius. VaMnangagwa vakaitawo musangano negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika rekuUganda, iro rakatumwa nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata muongorori wezvenyaya dzekudyidzana nekuwirirana kwenyika vaMaxi Osaungweme kuti tinzwe zvizhinji.
Ndofunga ndo nyaya iripo kuti nyika dzekunze dziri kutambira kuuya kwakaita hurumende yaMnangagwa. Kwavari vanotoona seZimbabwe yachinja kubva pakutonga kwaMugabe. Vanotofunga Zimbabwe yaane yatinoti New Dawn. Asi vanenge vasiri kucherechedza kuti Dawn yacho iripo iFalls Hope. Asi mamwe maembasi aya nedzimwe nyika zvadzenge dzakateya hakusi kusununguka kwemaZimbabweni. Aiwa. Asi vanenge vakateya zvinhu pfumi muZimbabwe unoenderana goridhe, zvirimwa nechichi, ndozvavanenge vakatarisira zvenyika dzavo kuti dzichawana mukana here wekuitawo mari nekushamwaridzana neZimbabwe.
Zvorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe tichienda kumberi?
Ndozvorava tinotanga kutoenda semaitiro ari kuita vana Rwanda, wekuti vanhu vanenge vachingotarisira chete kuti nyika yawandudzika here upfumi, GDP yakura here. Asi pasi apa kodzero dzevanhu dzichichorwa, pasi apa vanhu vasina rusununguko rwokuti vanopikisa vachiita sei, vanhu vachisungwa nemasoja, vanhu vachishayikwa vachiita sei, ndo zvinonetsa izvozvo. Pamwe tapesa takuita sezvakaita fanika kuKenya zvokuti Raila anobirwa sarudzo, asi vanhu vekunze kwenyika maembasi zvotosapota iye Uhuru anga aripo iye.
Zvino tikatarisawo nyika dzakaita sana Vietnam idzo nana New Zealand kumakare kare, ukama hwedu nadzo hwanga hwakamira sei?
Dzimwe nyika dzacho dzanga dzisina ukama sesu hwakanyanya. Munotarisa pazuva akatanga kutorwa minda kunana 2000 nanachi, dzimwe nyika zhinji dzakambobudisa maembasi, vamwe vakaendesa maembasi kuZambia, vamwe vakaendesa kuSouth Africa, nokuti vaiona kunga hurumende yanga iripo yanga ichitora upfumi hwavarungu, upfumi hwevanhu. Asi izvozvo vakuona vana vaMnangagwa vakutoda kudzorera mafarms kuvarungu. Tinoda kudai Zimbabwe iri pamusika iri kutengeswa, hapana achada kusarira.
Vanga vari nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika vaMaxi Osaungweme vachitaura parunare kuTanzania naIvan Zininga weStudio 7. veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vakoshese sarudzo dzemakanzura kuburikidza nekusarudza makanzura anogona kuita basa nemazvo sezvo budiriro yenyika ichitangira kumakanzuro. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya abuda pakuparurwa kweongororo yakaitwa nemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance ichishanda nemamwe masangano evagari, iyo inoratidza kuti vanhu vazhinji munyika vanokoshesa sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika kudarika dzemakanzuru. Zvinonzi vanhu vakawanda munyika vanofunga kuti budiriro inobva kuparamende asi iko kuchigadzirwa mutemo apa budiriro yekuvakwa kwemigwagwa, dzimba, kuwanikwa kwemvura yakachena mumadhorobha zvichiitwa nemakanzuru. Vachitaura pakuparurwa kweongororo iyi, muzvinafundo Davidson Muchadenyika, avo vakashanda nemura nemamwe masangano mukuita tsvagiridzo iyi, vanoti pasadzo dziri kwemwedzi unouya vanhu vanofanira kukurudzirwa kukoshesa kusarudza makanzuro ane ruzivo nezvekufambisa kwebasa remakanzuro kuita kuti budiriro ivemo munyika.
Ro nekuda kwechikonzero zvamingati maybe zviviri. One ndechekuti maservices atinowana on a daily basis atinoshandisa isu sevanhu anopuwa nemakanzuro. Saka zvazvinoreva ndechekuti isusu chinhu chakatikoshera chikuru chaicho chaicho ikanzuro. Saka zvinoreva kuti tinofanira kupa emphasis panyaya yekuelektwa kwemakanzuros edu. Asi tichitarisa sarudzo yedu, more than 50% vanoti havakoshesi sarudzo dzemakanzuro, vanokoshesa sarudzo dzemamembers of parliament namapresidents. Ndipo pane dambudziko guru ratinofunga kuti tichienda kumberi uku tikadzidzisawo maresidents edu, tikashandawo nemaresidents associations, tikashandawo nemacivil society organizations, vanogona kukurudzira maresidents kuti akwanise kunzwisisa kuti chinhu chakakosha kwavari chaivo ikanzuro yavo.
Mumwe wevatauri vange vachiongorora zvakabuda mutsvakiridzo iyi uye vari mutungamiriri weprogressive tears union of Zimbabwe vatakavafira zvovo vati dambudziko nderekuti vanhu vanokoshesa zvisina kukosha pasarudzo.
Funga pane dambudziko riripo pakuti tinokoshesa maMP naPresident siya makancellors. Asi makancellors ndo anobata upenyu hwedu, education, mvura, sanitation. Saka tinoona sokuti vanhu dai vaita vayatingati refocus pambotarisawo vanhu vanotungamirira, vanovamiririra palocal level. Saka zvinhu zvinokosha zvikuru kwazvo kuti even utungamiri huchizoenda kuna MP kana kuPresident humbobvawo nepasi huchigadzirisa huchirukwa zvakanaka hozoenda kumusoro, asi hwamboratidza kuti kune chiedza nokugadzirisa matambudziko anowanikwa palocal level emvura, hutano nezvimwe zvakada namaroads at a local level. Saka
gweta rinoshanda riri mumasvingo Muzvare Lusi Chivasa vanoti vanhu vazhinji havana ruzivo rwemabasa emakanzura nenhengo dzeparamende, nekudaro vanoda dzidziso kuti vazive kuti kanzuro ndiyo musimboti webudiriro.
Kosha kuti mapato anoda kuvhoterwa vakoshese kodzero dzelocal governance, because vanhu vanovhoterwa vanofanira kuva vari vane quality yemaresults anodiwa, uyezve ivo vanovhota they also need to kuziva kuti basa rakanzela nderei, because most of them vanenge vachitofunga kuti MP ndi anofanira kuunza budiriro muarea mavo, of which anofanira kuva ari kanzela. And sezvabuda pasurvey yedu kuti most people don't really care who wins kukanzela as long as ariwe kupolitical party kwavo ndozvavanenge vachikoshesa. But zvinozoita kuti service delivery isafe, because munhu anenge avhoterwa anenge asina capacity.
Ongororo iyi inonzi Local Government Election Survey Report inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu kubva muzana munyika vanoti mapato izve matongero enyika mazhinji haakoshesi sarudzo dzemakanzura sezvavanoita dzeparamende neyemutungamiriri wenyika. Izvi zvinonzi zvinoita kuti mapato ayo angomirirwa nevanhu vasina ruzivo rwezvekufambisa kwebasa remakanzuro, izvo zvinokanganisa budiriro munyika. Ongororo iyi inoratidza zvakare kuti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu munyika kana vachisarudza makanzuro havatarisi kuti vanogona here basa, asi kuti vanotarisa kuti vabva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Meya weguta remasvingo vaUbert Fedze vati ongororo iyi yabudisa pachena zvakakosha zvinofanirwa kuzivikanwa nemunhu wese.
Chekutanga ripoti ndaifarira zvikuru, ende zvinhu zvakadai ngazvirambe zvichiendeka zvichiitwa nguva dzose. Zvokwadi kumakanzuro ndokune vanhu, ndo vanhu vanoda sevhisi. Kana president kwavari vatori muwadi, saka ndo vanoda kusevhisi. Ndoda mvura yakachena, vana mugwagwa inofambika, vanoita zvose zvinoita kuti upenyu hwavo hufambe zvakanaka, nevazukuru vavo vaende kuchikoro, kana kuti vana vevazukuru vavo chaivo. Development chaicho inotangira kuno kukanzuro, kunyange zvazvo vanhu vamutivo vanofunga ndo vari kumusoro vanofunga zvedevelopment, asi kunozasi chaiko chaiko kuna makanzira anenge asarudzo anosangana nevanhu vanoita zvavanoda ndokunoita development yose.
Ongororo iyi inotiwo vanhu zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana vanofunga kuti sarudzo dziriko munyika mwedzi unouya dzinenge dzisina kuchena, vachiti Zimbabwe Electoral Commission ine divi rayakarerekera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuRussia. Chikwata cheSenegal chakasimudza mureza weAfrica kumakwikwi enhabvu eWorld Cup kuRussia, panguva imwe cheteyo Egypt yave kudzoka kumba. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri venhabvu muAfrica vambofara kekutanga kubvira makundano e2018 World Cup atanga. Mushure mekunge Materanga Lions ekuSenegal akarova Poland 2-1 mumutambo uyo pasina aiva pamukana wekukunda. Mapoints matatu avakatora apinza chikwata chekuWest Africa ichi pachinzvimbo chekuti vanokwanisa kubudirira kuenderera mberi nemakundano aya, vakakunda mumutambo mumwe chete pamitambo yavo miviri yasara neColombia neJapan. MuZimbabwe, vateveri vemutambo uyu vaiveo munzvimbo dzakasiyana siyana vachiona Senegal ichiita mashiripiti. Vamweo ndivo vari kuti World Cup yatanga neSenegal. Pakapedzisira Materanga Lions kuenda kumakundano aya muna 2002, chikwata ichi chakasvika makota finali, asi rwendo runo vakawanda vari kutarisira kudarika ipapa uyezve kuve chikwata chekutanga kubva muAfrica kusvika masemifinari. Muraridzi weSenegal World Cup ya 2018 Alioui Cisse ndiye aive kapteni wechikwata ichi muna 2002, apo vakaita mashura. Asi panguva yekufara iyi Africa iri kuchema zvekare mushure mekunge Egypt yaita chikwata chekutanga kubuda mumakwikwi aya, apo yarohwa 3-1 neRussia. Egypt haina kana point imwe chete, zvekuti kunyange ikakunda mumutambo wavo wasara neSaudi Arabia hapana chichavabatsira. Nhasi Maskati, chimwe chikwata chemuAfrica, Morocco ine mikana miviri kubuda kana kuramba iri makundano aya, apo iri kusangana nePortugal. Morocco inofanira kukunda kana kuita mangange kuti irambe ine mukana wekusvika munharaunda yechipiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reTransform Zimbabwe runoti rinoshushikana zvikuru nekunyoresa kwakaita nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti dzikwikwidze matunhu adzinoziva kuti akapiwa bato iri pamwe nemamwe mapato ari mubatanidzwa weAlliance. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reElection Resource Center riri kukurudzira ZEC kuti itevedzere mutemo panyaya yekufambisa sarudzo. Senegal inounza mufaro muvatsigiri venhabvu muAfrica zvichitevera kurova kwayo Poland 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Chris Gande.